manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 8 2018 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nengo yeMDC Alliance vatendai biti vari muZambia umo vari kutsvaga upoteri. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoramba kupindura mibvunzo yevatori venhau yekuti ndiani akatuma mauto kuti apinde mumigwagwa. Vamwe vanhu vanopisirwa misha yavo kwamutoko vachinzi vakavhotera MDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo ye MDC Alliance inonzi iri kutsvagwa nemapurisa vatendai biti vanonzi vapinda muZambia umo vari kutsvaga upoteri. Vari kuziva zviri kuitika vanoti vabiti vari mumaoko evakuru vakuru mubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu muZambia. Studio 7 yakundikana kubata gweta riri kufamba navabiti vanqovizi damlilo sezvo nhare mbozha yavo yanga isingaite. Zvinonzi pamboita mutauro pasvika vabiti kumaganhu weZimbabwe neZambia apo matikitivha amboedza kuda kubata vabiti avo vanonzi vashedzera kuti vabe kupambwa zvaita kuti vanhu vanga vari kudivi reZambia vapindire vachivabatsira. Matikitivha emuZimbabwe akundwa izvo zvazoita kuti vabiti vazvipire kuvakuru vakuru vemuZambia vachiti vari kutsvaga upoteri sezvo upenyu hwavo huri munjodzi. Pari zvino vabiti nevamwe vanhu vana vari mumaoko evakuru vakuru vanoona nezvekupinda kwevanhu muZambia. Mutauriri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume pamwe nemukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati ichokwadi kuti vabiti vari muZambia umo vari kutsvaga upoteri. Magweta ari kumirira mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa anoti agadzirisa mapepa avachamisa okuenda kumatare edzimosva kunopikisa kuti mutungamiriri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa havana kukunda musarudzo yomutungamiri wenyika. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, rimwe remagweta aya vatavani mbofu havana kuda kubuda pachena kuti vachaendesa mapepa kumatare nguvai, asi vati vachaendesa mukati memazuva manomwe sezvinotarisirwa nebumbiro remutemo yenyika.
Tichori pagoni redare tagadzisa mapepa edu zvose zvatinoda kuti zvisvike pamwe chete zvavepo, saka tatumbepo. Tichaenda panguva ino yatinotenderwa nebumbiro romutemo wenyika. Bumbiro romutemo wenyika rinotipa mazuva manomwe rekuti tiende kudare. Handisi kuzokupai zuva rachona, asi tichaenda mukati memazuva iyayo manomwe.
Vambofu vatiwo zvabuda mune rimwe bepa rehurumende kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vangangogadzwa musi wesvondo ndezvekutungana kwembudzi.
Nyaya yekutungana kwembudzi madzana mbwanana hatipindire pairi, zvirizvo zvazvisi kuzoitika. Mutemo unofanirwa kuteedzera.
Vambofu vatoru tsigiroru na vachamisa munyika runoonekwa kana kumagweta vachiti magweta anosvika chiuru angari kuda kumiririra vachamisa.
Kana vanhu vagara vasina vanhu nyango pamagweta chavo vanongowana 12 vachamisa vane vanhu saka pamagweta vakaona chiuru chamagweta.
Mutauriri wavachamisa Dr. Ngulule Kosibanda vatsinhirawo vachiti vane umbowo kuti vachamisa ndo vakakunda musarudzo uye vakati havangaregi vamunangagwa vachitora ushe hwavanoti hausi hwavo.
Tinoziva tiumbowo hwekuti President Chamisa ndo president elect and President E.D. Munangagwa is ndivo president declared. Izvo zvine mutsauko hatisiri kuita nyaya dzemadziuto pano kuti munhu anongodzi ndowa kutora ushe. Tinoita maelections vanhu vovhota munhu asarudza otora utungamiri wenyika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi. Vamunangagwa vakanzi neZimbabwe Electoral Commission ndoo vakakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vamunangagwa vakaudza vatori venhau nemusi wechishanu kuti vainge vatambira zvakaburiswa neSEC vachiti vachange vari mutungamiriri wemunhu wese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga nhasi varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau vange vachida kuziva kuti ndiani akatuma mauto kuti apinde mumigwagwa zvakakonzera kufa kwevanhu vanomwe. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachiwenga vavhura zviri pamutemo imba yekudzidzira yakavakirwa Reformed Church University nhasi mumasvingo uye vachivhura vhiki yekucherechedza zuva remauto iro anopedza achishandira mumaruwa nenzvimbo dzeruzhinji. Vachiwenga avo vanova zvakare gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika varamba chikumbiro chabva kuvatapi venhau vachiti handizvo zvavange vafambira. Asi vachitaura pavhurwa imba ine makamuri mana ekudzidzira yavakwa nemauto, vachiwenga vati ibasa remauto kushanda neveruzhinji mukuvandudza kudiriro maruwa kana nyika isiri munguva yehondo.
The involvement of the ZDF in this project was in line with this constitutional mandate.
Nikwa kwemauto muchirongwa ichi ndechekuti vari kuita zvimutemo wenyika wekuti vanofanira kubatira nharaunda nemaruwa munogara vanhu. Uye zvinotipa mukana wekuratidza rimwe basa rechipiri remauto rekupa rubatsiro mumaruwa kuitira budiriro.
Asi veruzhinji munyika vari kunyunyutira mauto ayo ari kushandiswa mukushungurudza vagari kunyanya vatsigiri veMDC Alliance avo vari kuramba zvakabuda musarudzo. Mauto akapfuura akauraya vanhu vanomwe vairatidzira muHarare svondo rapfuura uye vari kunzi vari kufamba vachitsvaga vatsigiri ava achivabata vavaisa munhapwa pakati peusiku. Vachiwenga havana kutaura nezvenyaya yakaitika kuHarare sezvange zvakatarisirwa nevazhinji kana kutaura nezvekukunda kwakaita bato ravo musarudzo. Izvo zvashamisa vazhinji kusanganisira vatsigiri veZANU-PF vanga vari pamusangano uyu. Vachitaurawo pamusangano uyu mukuru weReformed Church University Reverend Dr. Rangarirai Rutoro vatenda mauto nekuvaka dzimba dzekudzidzira vachiti ndizvo zvavanofanira kuita munyika pamwe nekuchengetedza runyararo.
Nyaya yekutungana kwembudzi madzana mbwanana hatipindire pairi zvirizvo zvazvikuzoitika. Mutemo unofanirwa kutevedzwa.
Vanorwira kodzero dzevanhu mumasvingo muzvare Esther Chimanikire vanoti zvaitwa kuchikoro cheRCZ ndizvo zvinofanira kuita mauto munguva yerunyararo pane kuchaniswa mune zvematongerwo enyika.
Kana vanhu vagara vasina vanhu nyango pamagweta chavo vanongowana 12 vachamisa vane vanhu saka pamagweta vakaona chiuru chamagweta.
Vachiwenga ndivo vaive mukuru wemauto munguva yeoperation Restore Legacy iyo yakamanikidza vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kusiya basa. Tevera kusiya basa kwavaMugabe, vamunangagwa vakabva vadomwa neZANU-PF kuti vatore basa ravaMugabe vakabva vadomawo vachiwenga semumwe wemutevedzeri wavo muhurumende. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vagari vemumaguta nevemapato anopikisa vanoti havasi kufara nemakomishini akagadzwa kuti afambise basa mumaguta madiki nemakanzura akasarudzwa asati agadzwa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya iyi.
Vakawanda vanoti zvakaitwa negurukota rezvematunhu vaJulai moyo zvekugadza makomishina munzvimbo dzine vanhu vakasarudzwa zvinotyora mutemo. Vanoona nezvematunhu mubato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaEddie Cross vanoti vamoyo vari kutyora mutemo vachiziva. Vakrosi vanoti kuita uku kunoratidza kuti vane chinangwa chisina kunaka munyaya dzekufambiswa kwebasa nemakanzuru. Vakrosi vanoti zviri pachena kuti vamoyo vangadai vakaita kuti makanzuru akasarudzwa musarudzo dzichangopera vagadzwe nekukurumidza kuti vafambise mabasa emukanzuru kwete kuisa makomishina asina kusarudzwa nevanhu. Nengo yakakwikwidza muwadhi 8 yePeople's Rainbow Coalition kana kuti PRC vaDennis Kagonye vanoti zvakaitwa navamoyo hazvisi pamutemo sezvo dare remakurukota rakamira kushanda zuva resarudzo.
Hazvisi pabumbiro remutemo nokuti vamoyo parliament yakadissolve havasiri minister of local government. Saka tiri kushamisika kunzwa kuti ivo pane vanhu vakasarudzwa vangomirira kungogadzwa chete kuti vanhu vachitanga basa ravo, but vaakuapoinda vanhu vakamira sana ndopane mubvunzo wangu, which is unconstitutional kwandiri. Hakuratidza kuti kutonga vachiri kuda kukunzwa kuti vachiri kuda kutonga, asi vanhu vakatsarudza zvavakada zvinofanira kunge zvichingotezwa kuti vanhu vadi vangopinda kana vari vanhu vavo vongogadzwa rana kanzo takamirira maresults ekuti apresidendi achazobuda zvakaidi. Hazvingatadzise kuti makanzuro adi ashande izvozvo.
Sachigaro weMDC Alliance muchinoi uye vakamboita mutevedzeri wameya wemuchinoi vaWili Nyambe vanoti zviri pachena kuti hurumende yeZANU-PF yakarwadziwa nekukunda kwavakaitwa mumadhorobha madiki nokudaro havadi kuti vashande vakasununguka.
Aiwa, chokutaka kanhu chekuti Julai moyo haasati a minister of local government because he has not been sworn in to be a minister, neither he has been appointed. Saka ahana masimba yekuti anda kufrustrate ma newly elected MDC Alliance councillors.
Vanyambe vanoti makanzura akasarudzwa anokwanisa kuendesa vamoyo kumatare dzimhosva sezvo pasina zvikonzero zvine musoro zvakapiwa.
Yes, vari kuafita kuti they can take in the minister to court for unfair practice. Nokuti zvangofanira kuti mimi mwana azvarwa nhasi achiri mumatende asina buda kunze momutsvagira mosva kuti ari kutadza kukwenya mamukaka ari kutadza kudya ari kuwate view iye asina buda munjimati zvangofanira zvizvi. It is very unfair vawane kupana mari nevanhu ivavo because vanhu ivavo havasenze mahara vanongatowana maallowances maheft allowance for that matter.
Asi sachigaro weKariba Residents Association uye vakakwikwidza muward 2 muKariba vakakundwa vasemu mawawo vanoti hapana chakaipa nedanho ratorwa navamoyo sezvo zviri pachena kuti mutungamiri wenyika achanonoka kugadzwa uye pane nyaya dzakawanda dzakaiswa kumataredzi mhosva nevakakundwa musarudzo dzematunhu madiki.
Izvozvo zvaitwa nechikonzero chekuti makanzuru akasarudzwa havakwanisi kupinda mukanzuru nekuda kwekuti president havasati vaitwa sworn in. MPs nengo dzeparamendi dzinomirira matunhu iwaya hasati dzaitwa sworn in nokuda kwedzinyaya idzo dziri kumatare edzimhosva. Saka naizvozvo minista vane mvumo yekuti vatore danho iroro ravatora rekusarudza anonzi makomishinazo anofanorana maloka authorities kuti zvinhu zvivagare zvivendeke zvakanaka basa rifambe zvakanaka nemaloka authorities.
Vamoyo vakaisa makomishini mumaguta madiki anosanganisira Kariba, Karoi, Chinoi, Chegutu, Chegutururo, Kadoma, Churundu Local Board, Urungwe Rural District Council, Sanyati District Council, Nenyaminyami Rural District Council. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamoyo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Atach Goriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika. Chikwata chenhumwa dzekuTurkey chiri muWashington DC, umo chiri kuita hurukuro pamusoro pamufundisi wekuAmerica vaAndrew Bransom avo vari mujeri kuTurkey. Hurukuro idzi dziri kuitwa apo kudzidzana kweAmerica neTurkey kwasvika pakaoma nepamusana penyaya iyi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump negurukota ravo rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vari kumanikidza Turkey kuti isvinungure vaBranson. Vachuchusi vehurumende yeAmerica vasunga mumwe mumiriri weNew York muCongress vaChris Collins vachivapomera mhosva yokubiridzira mune zvekutengeserana uye kunyepera mapurisa eFederal Bureau of Investigation. VaCollins, avo vazvipira kumapurisa nhasi, ndemumwe wevanhu vekutanga kutsigira vaDonald Trump apo vakatanga kukwikwidza kuita mutungamiri wenyika muna 2016. Muchikamu chedu chatinotarisa zvinoitwa nevana veZimbabwe vari kune dzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 anotipa hurukuro yaakaita naAmai Chioneso N. Makolos avo vakakwikwidza musarudzo asi vakakundikana.
Ndakasapoindika bati chitora chokwadi handina kunge ndawana mukana wakakura wekukampena nekuti ndakasvika muno musi wa10 June, saka ndakachampena 1 month and 2 saka ndandisina mukana wakanyanya kukura wekukampena asi ndakadzidza zvakawanda. Saka ndakatozora kuti kukundika ndakakundikana zvangu but ndakadzidza zvakawanda mukampena kwandakaita.
Tinoona kuti muri mugari wekunze kwenyika, sarudzo dzapera, chii chamakuita mune ramangwana?
Iye zvezvi ndandiri ndichitenderera zvangu ndichiona munharaunda manandimandogara kuno ndaugadzira kudzokera. Asi pane zvakawanda zvandaona zvisa kugadziriswa like magariro evanhu vanorwara vanoshayiwa muzvikoro zvakawanda zvisa kuti zviitwe zvandofunga kuti ndingadzira mhiri semakungwa ndinokwanisa kubatana nevamwe tikadichagadzisa zvinhu zviri kuno kumusha zvinodiwa.
Chii chikuru chamungati makadzidza kubva musarudzo idzi?
Vanhu vari kutambudzika ndakazvona mukufamba asi ndichienda papa election yati chaiyo chaiyo. Election yemunomu hai inonziri yakanga isiri mataura vanoti yakanga iri asi indirectly ndiona si yakanga isiri. Of course kwanga kusina hako violence semamabhoyese asi mukatarisa kuti zvaiitika zvacho zvekuti vanhu vanenge vanotenga vanhu yatoti voti bhaindiya kuuya neshuga yekuya nemazambia vamwe vaiuya nesamende vamwe vaiuya nechi kupa maelectorate. Saka ndakataura kuti electorate yedu inoda kutodzidziswa zeka isita basa rakakwana kudzidzisa vavoti kodzero yavo chaiyo chaiyo. Unotoona muvanhu vachitaura ivo kuti mapolitikenzi hamudzoki saka namusa kunditengera chakati tisangokudyaiwo kana kukunwai kana kukupfekai asi kuvhoterei. Zviri nani ndimbokudya kana unda kuvhotera ukaenda zvachose sandizvisa kudzoka handabata nazvo. Oona kuti vagari vemuZimbabwe havachakoshesi marights avo vakuzvikompeya kuti 5 is enough kulasta 5 MP asina kudzoka.
Saka munotarisira here kuti musarudzo dzichatevera muchakwikwidza zvakare uyewo mune muchizogadzirisa zvamadzidza izvi?
Paris ni jandisi hivi andingati mtakikwiza ni kuti ndakaona ndikuwa kuti zvakanyanya sa nizvo kuti vanhu vari kutambudzika zvakanyanya kana ndada kuti mbo concentrate nekubatsirana nezvananga ndiita kare zviya kubatsirana nenherirano kwandofanda ndakanyorerekera zvangu pamwe ndingazongofungawo maybe takuswa kuma 3 years 4 years kwani handingazivi but Paris ni zvandifunga
akakunda kudunhu kwenyu ndiani
ndeumwe anonzi Job Scala mugari wekuSt Mary's.
Saka munoona here muchizoshanda navaSkala ivava mubudiriro yemudunhu renyu muzengeza West imomo vaSkala veMDC Alliance?
Zvikurusa ndandinototeedza kuti ndivatsvagiri taure navo nekuti pane zvinhu zvandiri kutarisira kuti titaure navo zvatinoexpectawo kuti zviitwe kunyanya kuori wokucancel zvatechikitisha titaure navo ivo kuti vangatibatsira here kuti gadzise izvozvo nekuti inini pandaiti kwizi ndaifoti ndichakwanisa kushedzera kuti kuitwe audit yecancel takaida kuti vakumbire kuti ndavarequestewo izvozvo kuti cancel ngaitwe audit masenzi masalaries ecancel zvinhu zvakawanda zvekuitika zvekuti maimployees ecancel avabhadharwi kana chini chavakumbira kuti vatibatsire kuti vatigadzirise zvakaita saizvozvo.
Shoko ramungasiyira vanhu vakakuvhoterai nevasinawo kuvhoterai muzengeza West,
ndoda kuvaudza kuti ndinotenda zvikuru kune vakandivhotera zvakanyanya kunyange vasina kundivhotera ndovatendawo ndichiti ini ndicharamba ndichingoshanda navo ndokumbira kuti ndishande navo vauye nondakaseta foundation yandakasezenmureiwa foundation icharamba ichitenderera mberi nemaprograms andanga ndatotanga amwe achitatika pakukampena ipapo tokontinya nawo sekomiti yacho kubhadhara maschool fees chemberedzo da kutengerwa mishonga vakaremara vanoda rubatsiro nezvakawanda wanda but zviri musimurewa foundation.
Aiwa tinotenda zvikuru amai Makolas nekuwana nguva yekutaura nesu. Manga makateerera kuna mai Chioniso eni Makolas avo vakakwikwidza musarudzo yemumiriri wedare reparamende mudunhu rezengeza West musarudzo dzichangopera kuitwa. Muchirongwa chedu apo tinotarisa zvinoitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zvinogara kunze kwenyika. Zita ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muHarare ndichiti sarai zvakanaka vateereri.
Mashoko atiri kutambira iko zvino ari kuti hurumende yeZambia yanyima vatendai biti upoteri ichavadzorera kuZimbabwe. Zvekare hurumende yeZambia inonzi yanyima vatendai biti upoteri saka ichavadzorera kuZimbabwe. Rimwe remasangano anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project ZPP rinoti riri kutadza kubatsira vanhu vakashungurudzwa kana kurohwa mushure mesarudzo dzakaitwa svondo rapera. Mukuru weZPP Muzvare Justina Mukoko vanoti sangano ravo riri kuunganidza umbowo hwezvakaitika kune vamwe vanhu mushure mesarudzo asi vanoti basa iri harisi kufamba zvakanaka sezvo vanhu vazhinji vachitya kutaura zvakaitika kwavari.
Mumasure mekunge vanhu vaurayiwa mumigwagwa musi wa 1 August takaburitsa mashoko tichitaura nekuchitunga kwedu kwezviri kuitika. Izvozvi tine gwaro ratiri kugadzira rakatarisanawo nezviri kusanganikwa nazvo nevanhu mumazuva anaya. Asi chandingataure ndechekuti vakawanda vatinoti isusu varivo vari kushungurudzwa vamwe vacho vari kutya kutaura tisingazivi kuti mashoko rudziya vari kusiyiwa vainawo ari kuita kuti vatye kutaura nezvavari kusangana nazvo.
Munoshanda sei neavo vane zvichemo asi vachitya kutaura?
Tinoedza kuvaonesa kuti vaone kukosha kwekutaura dambudziko ravo asi hatigoni kuzovatorera matano ekuti tiurise pachena ivo vasina kusununguka kubuda pachena. Tinoshanda neiya inonziyo do no harm. Saka tine kuti nyaya yekusununguka kuti ndakachengetedzeka inyaya inosiyana kubva pamunhu kuenda pamunhu. haisi nyaye kuti unganosvike uchimanikidza munhu kuti chibva waita izvi. Saka isusu basa redu nderekuti tinogona kuvaonesa kuti pamutero zvinhu zvakamira sei. Asi kana ivo vaona zvakakodzera kuti varambe vari pavari, hatigoni kuvamanikidza.
Udzai vakaterera vanoda rubatsiro rwenyu asi vachitya kubuda pachena.
Tinovataurira kuti taurai nesu veZimbabwe Peace Project kune sangano rinonzi Zimbabwe Human Rights NGO Forum, uyezve vanhu vanofanira kuziva kuti kune inonzi Zimbabwe Human Rights Commission yakagarirawo kunzwa zvinyunyuto zvevanhu izvozvo kuti zvigone kugadzirisa.
Avo vanga vari mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vari parunare muHarare. Tomboenda kuna Marvelous Mhlanganya huye tinzwe zviri kutaurwa nevanhu pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika panyaya dzezvematongerwo enyika. Zvichitevera sarudzo ichangobva kupera.
Donzi Goodwill Zinyama, ndandiri chief election agent wa Dr. Blessing Kasiye Muru weZIP.
Imi muri kutambira here zvakabuda musarudzo uyezve makabuda sei musarudzo?
Isusu takabuda tiri panumber 9 out of the 23 macandidates. And the electoral process yakanga yaitwa zvaya zvakanaka, although kwaiwo nezvimwe zvinhu zvakakanganiswa kumashure before the election, like kuti voters roll yakanonoka kuburitswa. Plus the voters roll iyaiye president waifanira kuva wakati vamwe 12 kuvamwe cha 11 noti zvavakaita zviya zviputi in advantage ya president pamusoro panumber 15. Asi patakazoverifyawo isusu mav11 nemamwe maningi mapolling stations andaifungira kuti akanga abirirwawo whatever kana kuti akanganiswa, ndakaona ari raiti nocommand center kuhic.
Saka imi makasaina off here maresults akazotaurwa nezeki?
Yes, ndakasaina ndakanga ndiriko.
Unoona sei zviri kutaurwa nemamwe mapato anopikisa kuti ivo havana kukwanisa kunge vachizosaina off maresults uyezve pane chisotsi chakaitika?
Election inotanga nekuperera papolling station. Saka haiperere command center kana kuti kumusoro. Papolling station ndo panoperera election. Pakasainwa V11 na agent wavo. Kana ivo vane V11 akasiyana nezeki, that's it. Vanofanira kungoenda kuelectoral court vanoisa complain yavo.
Kadii kwamai Ronica Mumbire?
Ndiripo hangu, makadiiwo. Sesangano rinomirira madzimai takanangana nemadzimai akakwanisa kukwikwidza. Tiri kufara kuti tine mamwe madzimai akakwikwidza, asi sezvatinongoramba tichitaura, bumbiro redu remutemo rinotaura pamusoro pegender parity inova isina kukwanisa kusvitswa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe mushure mesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende yeZambia inonzi yanyima vatendai biti upoteri uye ichavadzorera kuZimbabwe. Sezvo nhengo yeMDC Alliance vatendai biti mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoramba kupindura mibvunzo yevatori venhau yekuti ndiani akatuma mauto kuti apinde mumugwagwa. Vamwe vanhu vanopisirwa misha yavo kwamutoko vachinzi vakavhotera MDC Alliance. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana ivai nesu zvekare mangwana apo tichikubvunzai dzimwe nyaya dzinobva kuZimbabwe. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.